izvi zvakaitwa pane hurumende yeAmerica zvinoratidza pachena dambudziko riri muZimbabwe. Dambudziko riri muZimbabwe harisi dambudziko remasanctions kwete. Dambudziko riri muZimbabwe idambudziko rehutongi husina kumira zvakanaka. Saka mukaona hurumende yeAmerica ichiita zvairi kuita izvi, ichitemera zvirango kuna ONU, zvinoreva kuti hurumende yeZimbabwe yatadza panyaya dzekuti vaya vanotyora kodzero dzevamwe vange vachienda kumatare edzimhosva. Kana kuti kumisa yatingati pachirungu impunity, nekuti ndo dambudziko riri muZimbabwe. Mune dambudziko rekutyora kodzero dzevanhu, uye vanhu vanotyora kodzero dzevanhu havasi kuendeswa kumatare edzimhosva kuti vange vachinotongwa. Ndo saka muchizoona nyika dzekunze dzaakupindira dzichinoisa vanhu vakaita sana minister Owenube pamasanctions. Tinoziva isu kuti musi wa1 August zvakare pakaitwa vasanyatwa avo vanenge vaive mukuru wemauto epresidential guard, anozivikanwa kuti ndiwo akange achitungamirira nyaya dzokurayiwa kwevanhu musi wa1 August. Saka izvi zvinongotiratidza kuti kumacha kwevanhu hakuna zvakunobatsira. Chinotobatsira ndechekuti tinge tichireforma seZimbabwe. Ndinozviziva kuti hama dzedu dzekuZANU-PF dzinofunga kuti nyika dzekunze hadzifaniri kuvaudza zvokuita. Asi bumbiro redu rinototaura nyaya dzerule of law. Bumbiro redu rinotaura nyaya dzemahuman rights. Tinofanira kunga tichiremekedza kodzero dzevanhu. Tinofanira kunge tichiona kuti vaya vanenge vaita zvavanenge vaita vanoonekwa vachiendeswa kumatare edzimhosva.
Asi ka ivo vamwe veZANU-PF vari kuti kusatouya kwakaita MDC neZuro kuzobatana nevamwe vacho vakafora vachiratidzira mucherechedzo wekuti muri kutsigira izvo zvirango izvi uye ndimi muri kuzvikoka.
Isu veMDC hatina kupusa kuita sehama dzedu dzeZANU-PF. Hama dzedu dzeZANU-PF dzinofunga kuti kana dzikafora zvinoita kuti masanction api. Aiwa kwete, isu takanzvera zveinternational relations, takanzvera zvemaforeign policy kuti anofamba sei. Foreign policy inotogarirwa pasi nemaMPs. Sezvatinongoitawo muno muZimbabwe, policy inotochinjwa kana zvichinge zvagarirwa pasi. Zvino kuAmerica nekuti kune rule of law zvinozoti siyana izvazvo neZimbabwe, nekuti kuno kuZimbabwe vakagara vamunangagwa muofisi mavo vanogona kutochinja zvinhu paramendi isingazivi. But uko kune rule of law zvinotogarirwa pasi, zvoenda kucongress, zvine macommittees anotosita achidiliberata nyaya idzodzo, achiongorora nyaya idzodzo. Saka isu tinozviziva seMDC kuti chinodiwa iaction, ndo chinodiwa. Uyezve America yakabuda pachena, nyangwe mukanoverenga gwaro ravo rezera rinotaura zvinoda kuitwa. And zvinoda kuitwa hazvisi kubva kuAmerica bodo, zvitorimo mubumbiro redu remutemo.